Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 14 2018.
Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Ini ndine Evans Zininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vagari vemuHarare nhasi varatidzira vachiti havazi kufara nezvanga zvarongwa neZimsec pamusoro pegakava riripo pabvunzo dzeEnglish.
Mutungamiri weZimbabwe Red Cross Congress of Trade Unions ZCTU vaPeter Mutasa vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya yevashandi vekuhwange Colliery avo vave nemakore mana vasingawaniswi muhoro.
Makanzura eguta reHarare anonzi anyora tsamba kubato rinopikisa reMDCT kuti anoda kuti meya weguta vaBernard Manyenyeni vasiye basa sezvo vasiri kushanda navo zvakanaka.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Vagari vemuHarare nhasi varatidzira vachiti havasi kufara nezvanga zvarongwa nebazi redzidzo zvekuti vana vechikoro vakanyora bvunzo dzeO-level vanyore chirungu zvakare zvichitevera kuvhiringidzwa kunonzi kwakaitwa bvunzo idzi dzisati dzanyorwa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vanga vachidarika zana avo vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana zvanga zvichitoropodza hurumende yava Emmerson Mnangagwa pamwe nebhodhi rinoona nezvebvunzo dzemunyika reZimsec varatidzira pakati pedhorobha reHarare nhasi vachiti havasi kufara nedanho ranga ratorwa negurukota rezvedzidzo yepasi vaPaul Mavhima rekuti bvunzo dzebepa rechipiri rechirungu rakanyorwa gore rapera rinyorwe zvakare. Varatidziri ava vasiya magwaro enyunyuto kuparamende pamwe nekumahofisi ebazi rezvedzidzo yepasi vachitaura mushure mekusiya magwaro enyunyuto aya vanga vachitungamira kuratidzira uku kwanga kwarongwa nebato retransform Zimbabwe uye vari mutungamiri webato iri vaJacob Ngarivhume vati veruzhinji havasi kuda kuti vana vavo vanyoreswe bvunzo kechipiri pakatariswa nguva shoma yavakapiwa yekugadzirira bvunzo idzi uye kuoma kwakaita upfumi hwenyika kwavati kwaizoita kuti vana vazhinji vashaye mari dzekuenda kunonyora bvunzo idzi. Mumwe wavanga vachiratidzira ava vamulandi Ncuve vati zviri nani kuti vana vanyoreswe bvunzo dzeCambridge sezvo bvunzo dzeZimsec dzichingovhinza gore negore dzisati dzanyorwa.
Takabhadhara tikahoresa vanhu vaititarisira maexams evana vedu handiti saka tiri kuti hatidzokeri kunonyora musina kudzinga Zimsec. Toda Cambridge ini respected handiti kana uchikoniwa kuita Zimsec kutarisa pepa kosa rudzocharitarisa here.
Mutungamiri wesangano rinomirira zvido zvevarombo munyika reInternational Socialist Organization vamunyaradzi Gwisai vashorawo hurumende vachiti haisi kunzwira tsitsi veruzhinji munyika vari kurarama nehwaku mukwaku.
Nyika ino haiti kuyaunzi nyika yefamily one. Patakabvisa kuti family one iende hatina kuti tuzukuru vanoda vamunini vasara vachidya nyika inoita madiro. Ndosaka vasina shungu nevana veZimbabwe. Havana hanga Garwe paakaita izvi muna 1996 akanzi anzenda kumba Mavhima achiri kutsvagei mudenga ku kana zvaitwa nevana 100 Zimsec bodhi ichiri kutsvagei. Havana hanga macomrades nekuti vanofunga kuti vana veZimbabwe vanofunga kuti vashandi vanofunga kuti varombo takavata zvino kuvata kwakapera ndo zvatoda kuti vazive toda kuti vazive kuti papatana murombo papatana mushandi ndo nyika hapana nyika inodarika ipapo
Atinokwanisa kutaura navamavhima kutinzwe odivi ravo sezvo vanga vachinzi vari musangano wemakurukota ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dare repamusoro nhasi rapamutongo wekuti bvunzo dzechirungu dzepaper 2 dzeordinary level dzange dzichifanira kunyorwa zvakare nemusi wechishanu hadzichanyorwa uye zvakabuda mupaper 1 ndizvo zvave kuzoshandiswa pamagwaro evese vakanyora bvunzo idzi gore rakapera. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Pamutongo wavo Justice Lois Matanda Moyo avo vakanzonyai na Justice Priscilla Munangati Manongwa vati vanobvumirana neve Zimbabwe Schools Examinations Council ZIMSEC kuti pakave nekubira kwakanyanya mubvunzo dzeEnglish Paper 2 uye zvakabuda mubvunzo idzi zvisashandiswe. Asi vati danho reZIMSEC rekuti bvunzo idzi dzinyorwe zvakare rakaitwa nechisimba uye pasina kufunga kodzero dzevana vasina kubira. Vatiwo zviri pachena kuti vashandi veZIMSEC ndivo vakakonzera dambudziko iri uye kunyange vakaita izvi havasati varangwa. Vatiwo nguva yakapiwa neZIMSEC kuti bvunzo idzi dzinyorwe zvakare yange iri shoma uye dare raona zvakakodzera kuti bvunzo idzi dzisanyorwe uye kuti pashandiswe zvakabuda muEnglish Paper 1 chete. Gweta rakakwidza nyaya iyi kudare richimirira vaVictor Mukomeka naMai Chingasieni Govert avo vane vana vange vakanyora bvunzo dzeO-level gore rapfuura vaDenford Alimani vaudza Studio 7 kuti vafara chose nemutongo wapiwa nedare.
Dare ratiro wana havafani kunyora mazama musi wa 16 February asi kuti ZIMSEC ingaigadzire mari zvavo dzevana ava based on bepa rekutanga ravakanyora muna November ranga risina maproblems leakage angakonzera kuti vanalify paper 2. Tiri kufara zvisingabviri nekuti zvatanga taendera kudare ndo zvatawana.
Munyori mukuru werimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti matare aisa zvido zveveruzhinji pamberi.
Mutongo waturwa nedare rahaikoti mutongo unoratidza kuti pamwe tichine some semblance yekuti matare edu anogona kunge achimeka majudgments asine nechekuita nemapoliticians ende tinotenda zvikuru kudecision iyoyi. Chepiri ndechekuti toda kuti vamavhima vazive kuti ZIMSEC yarambwa nevanhu. According to what we were told in the ED as a kind of government, akati when the people have spoken, God has spoken. I think today God has spoken and they must listen.
Justice Matanda Moyo vati vachapa mutongo wavo uzere munguva pfupi inotevera. Mune imwe nyaya dare reConstitutional Court nhasi ratadza kunzwa nyaya yavaGabriel Shumba naSivonile Mfumisi vanogara kuSouth Africa navaDarlington Nyambiya vanogara kuBritain iyo vari kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota sezvo magwaro avo ange asina kumira zvakanaka. Vange vachitungamira vatongi vedare iri Justice Elizabeth Gwaunza vaudza vange vachitungamira kuitai vatatu ava advocate Tavani Mpofu kuti magwaro avo ange asina kumira zvakanaka mamwe ange asina mapeji sezvinodiwa pasi pemutumi wedare iri. Nekudaro dare rave kuzunzwa nyaya iyi musi wa 14 kurume. Vatatu ava vanoti kurambidza vari kunze kuvhota kuchikora kodzero dzavo uye vari kuda kuti mutemo wesarudzo ushandurwe kuitira kuti vakwanise kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mutasa vanoti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yevashandi vekuhwange Colliery ava vane makore mana vasingawaniswi muhoro. Patricia Dadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi vaMutasa vati madzimai evashandi ava vava nemazuva 14 vachiratidzira uye upenyu hwemhuri dzavo hunosiririsa. VaMutasa vati tsvagiridzo yavakaita inoratidza kuti kambani yehwange haisi kutungamirirwa zvakanaka uye neuori hukuru.
Saka vakadzi ava vari kumanikidzika mudzimba dzavo, vana havana chokudya,
mumwe wakadzi ava kanga atodonha nenzara zvakakonzeresa bongozozo iri. Saka tasvikako takakurukura navazhinji vese vari munharaunda, vashandi nemadzimai nemanagement. Tikaona kuti dambudziko iri riri kunyanya kubva pakuti mugodhi hausi kunyatsa kumanejwa zvakanaka. Uyezve kuti kune vazhinji vari kudya pauri zvatinofungidzira kuti mune huori huri kuitikamo.
Vatiwo hurumende ikasagadzirisa nyaya iyi nechimbi chimbi, sangano ravo richatanga kuratidzirawo muHarare richitsigira madzimai nevashandi vekuwange Colliery.
Asi tichatangazve zvovezvo yemademonstrations pahead office yeHwange Colliery kusvikira hurumende yatinzwa. Tichabatsirazve madzimai pachishuwo chavo chekuti vanoda kusumudza demonstration yavo vanoratidzira vari muVictoria Falls. Saka izvozvo ticharamba tichivabatsira tichitarisazve mukana wekuenda kumataredzi mhosva kuti kana zvichigona nyaya itorwe nemataredzi mhosva kudare guru guru renyika reConstitutional Court.
Munyori mukuru muZCTU vaJafet Moyo vatiwo zvinosiririsa kuti vashandi vekuHwange Colliery vari kutyorerwa kodzero dzavo pamwe nekutyidzirwa, izvo zviri kuita kuti vasabatana nemadzimai avo mukuratidzira. VaMoyo vati panyaya dzekuremekedza vashandi, hurumende yava Emerson Mnangagwa ina zvayakanyanyosiyana nehurumende yaimbovapo yava Robert Mugabe, kunze kwekuti madzimai ari kuratidza awa ari kuratidzira asingarohwi.
Hapana mutsauko. For now hatisati taona difference. Mumanogona kuti yange iri hurumende yamugave madzimai aya anga arohwa nemapurisa. Ndicho chinhu chete chingangoti ipositive kuti for the 17th day madzimai have been demonstrating, mapurisa ari kuti haasi kupindira. Ndicho chekutanga positive taiona paadministration yani yamunangagwa. Otherwise panyaya dzemabatirwo evashandi hatisati taona. In fact issue tinoti kutrade union iwage theft iri kuwedzerwa. Tiri kuona namba yevashandi vanoenda vasingatambiri mari iri kuendera ichiwanda.
Kambani yeHwange Colliery inonzi ine mari dzevashandi dzinosvika kumamiriyoni makumi manomwe madhora. Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru vekambani yeHwange Colliery kuti tinzwe divi ravo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kugurukota rezvevashandi amai Petronella Kagonye kuti tinzwe pamire hurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Makanzura eguta reHarare anonzi akanyora tsamba kubato rinopikisa remDCT kuti anoda kuti meya weguta iri vaBernard Manyenyeni vasiye basa sezvo vasiri kushanda navo zvakanaka. VaManyenyeni vakasarudzwa kuva kanzura vari nhengo yemDCT muna 2013. Muna 2016 vakambomiswawo basa nevaimbova gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere, uye vakambofanira kubata matomo vakamirira vakasukuwere mubazi iri muzvinafundo Jonathan Moyo vachinzi vainge vadoma zvisirizvo munyori mukuru weguta vaJames Mushore. VaManyenyeni vakazosungwa neveZimbabwe Anti-Corruption Commission asi vakazosunungurwa nedare sezvo vainge vagarisa vari musungwa zvichikora bumbiro remitemo. Hatinokwanisa kubata vaManyenyeni kuti tinzwe divi ravo sezvo vanzi vanga vari kunze kwenyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wemDCT vaObed Kutu kuti tinzwe zviri kuitika.
Hongu ndoda kuti vatereri ve Studio 7 vazive kuti ma councillors edu MDCT muno muguta guru reHarare vanotiwo vakagara pasi vakativo vakaita resolution yokuti meya vedu councillor Ben Manyenyeni vanovaivo councillor ve ward 17 Mount Pleasant muno maHarare vaitwe recalled. Asi vakanyora chichemo chavo vachichinangisa kuprovince. Ndokuziva kwenyu tine procedure yekuti Harare City Council iri pasi peHarare Provincial Executive yomusangano. Saka painotanga kusvikira nyaya yavo kuti vakudaita recall inosvikira paprovincial level inotondera kuti honorable Eric Murai vanova ndivo provincial chairperson veMDC muno muHarare province vanotiwo vakatotambira tsamba yacho. Saka zvinozoitika ndezvekuti panoitwa maprocedure okuti zvinozokwirawo kumusoro zvoenda kunational. Tina portfolio secretary wedu anoita nezvelocal government, ndo panozenge pakuonekwa kunzi zvoitwa indosi here kana kuti kwete. Saka pari zvino handisati ndava neruzivo hangu kuti maprocesses iwawo ati apedzwa here kana kuti kwete.
Asi mungazivi here zvikonzero zvavari kupa ivo makanzurai?
Sokunzwa kwandiri kuita ini ndiri kungonzwawo kuti vari kuti kansela Manyenyeni havashandi nevamwe zvakanaka. Ini handidi kuti nditarise munhu akarerekera kuritivi urwu kana urwo, asi vane zvichemo zvavo zvavanoti ivo havasi kushanda vose zvakanaka. Zvino chinonetsa apa ndechekuti zvine zvichidawo kuti isu sebato tichawana mukana wokutsoropodza nyaya iyi, nokuti pari zvino kansela Manyenyeni havamo muHarare, vakambofamba zvavo nerimwe basa vari kuzhe.
Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vachitaura vari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare reparamende muSouth Africa riri kutarisirwa kuvhota mangwana kuti rimanikidze mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma kuti vasiye basa. Asi vaZuma vachitaura pane penyuro yeSABC vati havana chavakatadza, nekudaro havasi kuziva kuti sei vari kuda kunzi vasiye basa. Bato reANC rinoti utongi hwavaZuma hunofanira kupera svondo rino. Bato iri nezuro rakazivisa kuti rainge rakumbira zviri pamutemo kuti vaZuma vasiye chigaro chekutungamirira nyika vakamiririra ANC. VaZuma vakasiya basa mutevedzeri wavo Cyril Ramaphosa ndivo vanenge votarisirwa kubata matomu kusvika sarudzo dzaitwa gore rinouya.
Bazi reUnited Nations reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti nyaya yekusanaya zvakanaka kwemvura iri kupa kuti dunhu rekuchamhembe kweAfrica ritarisane nenzara mwaka uno. Mukuru weFAO mudunhu reSADC vachimimba David Piri vanoti zvirimwa zvakaita sechibage zvinenge zvakaderera pagoho. Gonye rinodya zvirimwa reAmiwom rinonziwo riri kukanganisa zvakanyanya zvirimwa munyika dzakaita seZimbabwe, Zambia nedzimwe dziri kuchamhembe kweAfrica.
Imwe kambani yemafirimu muAmerica yeMarvel Studios iri kubura kekutanga nemusi wechishanu firimu riri kuratidza kufarirwa zvine mutsindo rinonzi Black Panther. zvinonzi vanhu vatotenga matikiti ekuona filimu iri uye rinonzi ratounganidza mari inodarika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu emadhora. Mumwe wevatambi mufirimu iri chizvarwa cheZimbabwe, Danai Gurira, uyo akanyorawo mafirimu akaita saWalking Dead neFamilia. Kutaura kuno Familia riri kutoonekwa muguta guru reAmerica reWashington DC. Muchirongwa tinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika,